Tabva muperiod yechristmas inova period yekuti demand yeblood nema blood products inenge iri very high. Saka uyezve period yajanuary maschools aneka akavharwa 70% yeropa yedu inobva kumaschools, 30% inobva kumaadults. Asi tinotenda kuti period yadecember takakwanisa kusupply mamajor hospitals ese nemarequirements au alanga vanawo. Saka patakapinda muna January takaexperience a shortage yeblood group or blood group O eblood group yekuti munhu anenge ari muodona anokwanisa kupa anyone of the blood groups. Asi kana odona akuda ropa anofanira kupuwa neodona, uyezve mahospitals anowanzo order blood group O. Saka kana vachioder blood group O chete, mastocks edu eblood group O anokumidza kumhanya, uyezve anozoita depleted nekuti ndo blood group rinenge richinyanya odwa iroro. Saka isusu seNational Blood Service Zimbabwe tafesa situation iyi, tiri kuita appeal kune vanhu vese madonors vanga vasati vazodonata blood vanga vaenda kumaholidays, uyezve nevanenge vari juu kuti vauye vadonate blood. Kune vamwe vanenge vari health vari eligible kwanisa kudonata blood vanokwanisa kuuya, uyezve tinokurudzira vanhu kuti vazive mablood groups avo. Ndo zvimwe zviri zvinotibatsira nekuti mumwe munhu unenge uchida kudonata blood asi usingazivi kuti blood group rako chii.
Mungati imi muri kuda ropa rakawanda sei uyezve parizi zvino mune ropa rakawanda sei?
For 2016 tatageta kuti tinokolekta 65,000 units the blood, ndoropa rikunitwa mugore rese ra 2016. At the moment tine about a week supply ye blood asi stock yedu ye O iri very limited sezvandambotaura. Asi mamwe mablood groups ese mamwe tinawo, uyezve tinokwanisa kusupply mahospitals nema blood groups iwawo pavano maorder. Asi blood group O ndoye iri limited yatrikuita prioritize like critical cases. Asi situation painoita return back to normal tinoita resume full supply yema blood groups ese, sezvo maschools avhura 70% yedu inobva kumaschools nema tertiary institutions mauniversities. Saka tinotenda kuti in this week tichaona an improvement nemachi nemastocks edu emaos tichipinda into the coming week.
Tinoona vamwe vanotya kuuya ivo vachipa ropa nekuti vanoti ivo vanokwanisa kuzobatwa zvirwere zvakadai seutachiwana hweHIV AIDS nezvimwewo. Pane zvamungataure veruzhinji here zvekuvatsigisa kuti vauyewo vachizopa ropa?
Vanhu ngavasatye, vanhu ngavauye vanosunzisa vachiexplainerwa nevanhu veNational Blood Service Zimbabwe kuti program yeblood donation inofamba sei. Inongotora 15 minutes, uye tinoda kuudza vanhu kuti isusu kana tichitesta blood tinotesta for HIV senge HIV mulab. Blood racho richiri kutoproseswa. Saka blood parinozoenda richizoenda kunodistributwa kuhospital, isusu tinenge tatoita mathara checks, blood racho rapasa maquality checks. Saka tinoda kuti reassure the public kuti vasatye kuya kuzodonata blood.